Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 11 2024. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Reserve Bank of Zimbabwe inoti kupa mamwe makambani mari dzavo dzainadzo kunogona kukanganisa kusimba kwemari itsva. Mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti vanopembera nekusekerera kana vemapata anopikisa vachitatsurana okonzera gakava. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Steve Hanke vanodzidzisa paJohns Hopkins University muAmerica vaudza Studio 7 kuti Reserve Bank of Zimbabwe inofanira kuparadzwa Zimbabwe yongoshandisa hayo dhora rekuAmerica nekuti yakundikana basa. Muzvinafundo Hanke vanoti hapana munhu ane chivimbo neZimbabwe sezvo isingatevedzeri mitemo, vachiti hapana mari inoshanda pasina kuimbika uku. Vati hapana anoziva kuti goridhe riri kunzi rakatsigira mari yeZimbabwe gold kana kuti zig riri kupi. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata chimwe chipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence kwanyanya.
Handioni chezvakafanira, handioni chezvinodaro, nekuti banga guru rehurumende ranga richizama zvakanyanyisika mukunetsa kwazvakanga zvichiita. Nyika yedu yakasiyana nedzimwe nyika nekuti ine zvakawanda zvinotipikirira zvekunze. Tiri pazvirango zveupfumi tanga tinazvo kwemakore akawanda, patiri kubva kunenge kusina kunatsokuita zvakanaka. Saka zvakatikonzeresa kuti upfumi hwedu husafamba zvakanaka, mari yedu isafamba zvakanaka. Saka mukuzama kwatanga tichiita tasvikawo patinofungawo kuti apa tinenge tazama senyika.
Vari kuti dambudziko guru reZimbabwe inyaya yekusateedzera mutemo. Nekudaro vari kuti chero zvinenge zvaitwa nyangwe zvivimbiso zvinopiwa hapana chinobuda, panenge pangori pamuromo chete.
Ndichingazivi kuti vanenge vachireva chii pakusateedzera mutemo, nekuti pane zvimwe zvekuti makasungwa mbira dzakombo, munotofanira kutsvaga nzira dzekurarama nadzo nekuti makasungwa nzira dzakombo nakwese. Saka ungati makasunga vanhu mbira dzakombo wotarisira zvekuti vanofanira kupopeka zviri nyore. Aiwa, zvinonetsa izvozvo. Saka chimboti paiva ngaambopawo Zimbabwe mukana, ende kana vasingateedzere mutemo chinozoita kuti mutemo wacho uteedzerwe chii? Kushandisa dhora rekunze kwenyika yusa kuita racho handitiri kungorishandisa chiri multiple currency system. Saka chinhu chavanonyaya kucheropodza handinyatsi kuchiona kuti chii chaizvo chaizvo. Tiri multiple currency system, tinoshandisa mari yaunoda yekunze kwenyika kana yemuno muZimbabwe. Saka handioni kuti pamudambudziko ripa.
Ko zvekuti goridhe racho riri kunzi rinotsigira mari haripo, munoti kudi?
Goridhe ndo ratataura zvekuti riripo, ririmo munyika, rakatotariswa rikaonekwa nemukuru wenyika zvikabuda wani vana veZimbabwe vese vakariona goridhe iroro asi dai vatoti havo ishoma kai ipapo taitotiwo ndizvo rishoma haro asi ndepekutangira ndopatatangira tange tichiri vakashoma nezvishoma.
Chimwe chipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe vapersistence kwanyanya vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatavo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare chenai mutambasere avo vati vanowirirana namuzvinafundo Hanke.
Ndakazvitarisa ndiri kuona kuti bank redu Reserve Bank of Zimbabwe zvaiko zvino hazvisi kukwanisika kuti rirambe richitora masanctions aari kutora seReserve Bank of Zimbabwe, at the same time vachizvimonita ndivo, vachizviongorora ndivo. Chiri kudiwa, tiri kuda an external body isitombori kana kuti yemuZimbabwe. Kana naiwo mareserves acho ngaasatombochengetwa neReserve Bank of Zimbabwe, ngaanochengeterwa kumwe kunhu. Reserve Bank of Zimbabwe ndakatarisa zvaiko zvino atova matsotsi, hatina ruzivo kuti chii chiri kuitika mukati meReserve Bank of Zimbabwe. Vanhu vari kutorerwa mari dzavo, mari dzisingadzoserwi, nekuti ndivo vari kuti chii tisi tine mari dzacho. At the same time ndivo futi vane basa rekuzviongorora. So ndiri kuona kuti takatarisa zvazviriko zvino Reserve Bank hongu ndinowirirana nawo kuti inofanira kuti ichinjwe mashandiro airi kuita.
Asika tichitaurawo nevehurumende nezvipangamazano zveURBZ vakaitawo savagwanyanya vari kuti rwendo rwuno Zimbabwe yanyatsobaya dede nemukanwa panyaya yekuunza mari nekuti iri kutsigirwa negoridhe kunyange zvaro ririshoma.
Iroro goridhe racho riri kunzi riri kutsigira mari, hapana anoziva kuti how much gold, kuti igold yese here iri mumareserve eZimbabwe iri kunzi ndo yatsigira, kuti gold iyoyo hapana achange achitora kubva mairi here. Hatina ruzivo, hapana patakasainirana, hapana chatiri kuziva kuti achange achimonita nyaya yegold ndiani, ende kuti anenge achitaura neruzhinji panguva yakadii. Tinofanira kunzwa nguva nenguva kuti mareserves iwayo apapi.
Ko pane zvavari kukurudzira kuti Zimbabwe dei angoshandisa hayo madhora ekuAmerica, iyo Zimbabwe ichiti hapana nyika ine chiremerera inoshandisa mari dzevamwe.
Chiremerera chinobva mukuguta. Hatingaiti chiremerera vana vedu vachirara nenzara semaZimbabweans.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare chenai mutambasere vange vari parunare kuBritain naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC Mike Kamungeremu vanoti nhasi vaita musangano nagavhuna weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavanhu nezvemari imamwe makambani iri kuReserve Bank of Zimbabwe inosvika mamiriyoni akawanda yavari kunzi vachapiwa pakati pegore nemakore maviri. Mari iyi ndiye makambani ange ainge apa banga iri mari kuti vapiwe mari yekunze pamusika wemari kana kuti RBZ Foreign Currency Auction, uye imwe inobatirwa makambani anotengesera kunze kwenyika inosvika zvikamu makumi maviri kubva muzana kana kuti 25% yavanofanira kupiwa mumadhora emunyika. Vamushaya vanhu avo vatisina kukwanisa kubata vaudza vemabhizimisi kuti vari kutyira kuti ikapa makambani aya mari idzi, dhora idzva reZig rinogona kushaya basa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vakamungeremu.
Hongu tatara nagazina tikavatsanangurira kuti vemabhizimisi vari kuti ivo vakanga vabhadharwa nemakastoma avo, vamwe vainge vakwereta kuti vaone mari yavakaendesa kuauction kuti vaone karenzi vakwanise kudhiriva maproducts avaida kuimporta. Saka kuti vamirire 2 years zve zvakaoma, vamwe vacho vanga vachitotaura zvekuti vanogona kutofara.
Ivo vati kudii vamushaya vanhu?
Gavhena vazotsanangura vakati chavazviitira kuti 2 years vari kuitira kuti mari itsva ichango all right. If I want to flood the market, because these are social, very like hyperinflation. So I want to 2 years, you know, when it comes to Ghana, we could build our reserve. Can our reserve be our better? When we are in a position, we could be married. Takata sekundra kuna gazina kwa marufu zinzisa mchezo mchezo wa shiriki la pasi zinzisa chini mega sisi kesi tu kwa kuti marebi budiire takasa mau kana kwa zinzisa kati kita kuti chini necessary baada kuna dawa ya wanengo wa kanya leo chanya na asu hivi apana ime option na wanengo kuda kuti wa ni mar taka shiriki rekuti mbumire the financial instrument the paracho randita poa wani richezo matu after 2 years. Kutiriwe transferable, kuti ikwanise kutengesera munhu ane mari iye ndiye ozomirira maturidi agazina vati izvozvo vachazvitarisa but for now ngatimbobvumira naye kuti inguva yekuti tose titore sacrifice kuitira kuti mari yedu ikwanise kugadzikana.
Asi pane angaziva here kuti mari yacho imari chaizvo yatiri kutaura nezvayo apa?
Mari iyoyo hatisiziva, chose hatisiziva kuti imari iyi angori mafiigazi ari kungopotera mumwe nemumwe ari kungoziva yake kuti inini yangu Maria ndaifana kundapuwa mbari ya katisaka hatina information iyo inenge yatoda ofisi ya kazina ndiyo kwa kutovida that information.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC wa Mike Kamungeremu vange vari panhare kuHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Chikwata cheEuropean Union chiri kushanya muZimbabwe chaita musangano wekusimudzira kutengeserana nevemabhizimisi emunyika nhasi. European Union inoti iri kusimbaradza chirongwa chayo cheGlobal Gateway icho chine chinangwa chekuunza zviuru zana nemakumi mashanu zvemadhora mukudzidzana nenyika dzemuAfrica. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata vanongorora nezvekugara zvakanaka kwevanhu uye vari mukuru wekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana.
Chinoita kuti European Union inyanye kutaura pamusaka peAfrica vasingatauri zveupfumi huri muZimbabwe ndechekuti Africa haioni Zimbabwe senzvimbo ine yekuti vangawane upfumi hunoshamisira. Vanototarisa riri dunhu rese reAfrica.
Sei muchidaro vaMbofana?
MuZimbabwe munonetsa kuti muite anonzi mainvestment ane musoro anobatika. Chatiri kuona iye zvino maChina ari kungouya kuzomora zvavo pasina kana upfumi huri kubhoya muno munyika. Tiri kuona maChina akazara mulithium vazara, madiamond vakazara, kugold variko, vanhu vemuZimbabwe vari kuramba vachitambura.
Asika European Union iri kuti iri kubata Africa yese, Zimbabwe haipowo here ipapo paAfrica?
European Union kana ichitaura nezveinvestment muAfrica, vari kutora vainvestment yekuti business iringe richiita business chairo rinooneka kuti riri kufamba zvakadii, riri transparent pachirungu, vachiteedzera mitemo yenyika iyoyo. Ndo business, saka muZimbabwe hamuna mutemo. MuZimbabwe ndeme umbava, ndo zvatinoona nana gold mafia vaya vakabobuda pazvivhitivhiti. Zvinotoratidza kuti kana munhu achida kuita business muno muZimbabwe munobotanga maita madhiri mamwe akaora nevakuru vakuru vemuno munyika. Haasiriwo mabhizinesi ari kutarisirwa neEuropean Union.
Iwo makambani ekuEU nemabhanga oko, hakuna here vamuri kuonawo vari kusima mari munyika?
Upfumi hweZimbabwe hauna kumira zvakanaka. Hakuna kambani chaiyo chaiyo ine musoro ingauye kuzoisa mari yayo munyika iyi inogogara yakachingoita zvisinganzwisisiki nenyaya dzeupfumi. Yezvino taane mari yechitanhatu yakunzi Zigi, takamboita mabhondi, takaita maZimbabwe dola, takaita maRTGS, takaita zvipi nezvipi. Zimbabwe haina kumira zvakanaka. Saka Zimbabwe inotove nyika inototyisa kuti mainvestor chaiyo chaiyo ari serious auye achiisa mari muno munyika. Uyezve chikwereti cheZimbabwe chiche 17.7 billion ticharamba chiri chikwereti chinoita kuti nyika dzeEuropean Union dzisada kudyidzana neZimbabwe zvakanaka kusvikira nyaya yechikwereti iyoyo, nyaya yematongero enyika, nyaya yekodzero dzevanhu, nyaya yehuori dzagadziriswa.
Ava vanga vari vanoongorora nezvekugara zvakanaka kwevanhu uye vari mukuru wekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana vange vari parunhare kukadoma naEvans Zininga weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuramba kuti vakatyora mutemo pakudoma governor weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavanhu kunyangwe vaine zvimwe zvikamu mubhanga reFBC. Pamutemo, hapana anofanira kudomwa kuita governor weReserve Bank of Zimbabwe aine zvikamu mune rimwe bhanga. VaMnangagwa vari kumirirwa navaEdwin Manikai avo tisina kukwanisa kubata sezvo vanzi vange vari kumusangano. Asi mukuziya nyaya iyi tabata vaKosa Mncube, gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari kumirira vamwe vadzidzi vezinasu vakaendesa vaMnangagwa kumatare. Blessing Zulu, West Studio 7, Abata Vancouver.
Tawana minduro kubva kuma lawyers president. Vakapindura ivo vachiti vari kuramba kuti sarudzo haina kuitwa nenzira inofanira kuti iitwe nayo. Vari kuti ivo governor ava vanga vatransfera mashares avo to a trust. Saka kusarudzwa kwavo hakuna kukanganisa mutemo.
Vapa here umbo wekuti izvi ndo zvakaitika? Pane mapepa amapiwa here?
Vakatinyorera tsamba vachipindura tsamba yatakanyorera kuna president. Saka tavanyorera futi tichikumbira kuti ngavatipe umbo wacho unoratidza kuti mashares awa anga atransfera kune trust iyi. So that tive nechokwati nokuti zvakara kutaura ndizvo.
Vati vapindura here kana kuti muchiri makamirira?
Aitiri takamirira tsamba yacho, tsamba yavo takaireceiva nezuro, saka taresponda nhasi tichikumbira kuti vatipe madocument acho anoratidza izvozvo.
VaKosa Mncube, gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vange vari parunhare muHarare. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nigeria inoti iri kushushikana neuwandu hwevana vechikoro vari kuramba vachipambwa nezvikwata zvakasiyana siyana munyika iyi, kusanganisira zvimwe zvinopfurikidza mwero. Kubvira zvakapambwa vamwe vasikana muna 2014 pachikoro cheChibok, pane vana vechikoro vanodarika chiuru chimwe chete nemazana mashanu vapambwa nezvikwata zvinenge zvichida mari kuti zvivasunungure. OJ Simpson aive mutambi weAmerican football uye aitawo zvemitambo anonzi ashaya nhasi ave nemakore makumi manomwe nematanhatu, anonzi afa nechirwere chegomarara. Simpson akambotongerwa mhosva yekuuraya aive mudzimai wake Nicole Brown Simpson neshamwari yake Ronald Goldman kuLos Angeles, akasvikanikwa asina mhosva nedare. Mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa muhurukuro nebepanhau reThe Third Eye ekuti vanopembera kana vemapato anopikisa hurumende vachitosorana pachavo, anonzi nevamwe vanopikisa anotsinira vagara vachitaura zvekuti ZANU-PF ine ruoko mukurwisana kwakaparadza mapato anopikisa anosanganisira Citizens Coalition for Change, Asi vezanupf nevanotsigira hurumende vanoti kusarongeka kwemapato anopikisa ndiko kunopinza mhepo yakaipa mumapato aya. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongero enyika vatawanda dzokora avo vaimbewo nhengo yebato reTriple C mudunhu reNorth America pamwe nevanoongorora zvematongero enyika vari nhengo yezanupf Dr. Masimba Mavaza. Akatanga nekubvunza vadzokora kuti vanotambira sei mashoko avamunangagwa aya.
Tichigaro ziva kuti vamunangagwa havasi eDemocrat, havafarire mapato anopikisa, vanoda kutotonga vega. Dai zvaibvira vaitoita one party state, ndoyavari kutovavarira kuti vasvike ikoko. Ndosaka muchiona vachipindira munyaya dzemapato anopikisa vachiisa mari. Makaona goreria kwakataurwa kunzi kune 6 million iri kubva kuzanu PF kuti ikanganise yaiva MDC pamakore iwayo. Saka iko zvino ndombiro dzacho dzataa kutoona iko zvino ndomaresults acho e $6 million yakaiswa mukati mevanhu veMDC neveTriple C kuti vaparadze bato iroro. Saka zvese izvozvo tinozviona kuti zvinenge zvichibva kuna vamunangagwa, zvinenge zvichibva kuzanu PF. Saka vanenge vachitofara vakaona kuti munyika hamuna vemapato anopikisa. Asi vatungamiriri chaivo chaivo vanonzi maDemocrats vanotoda kuti munyika munge muine opposition yakasimba kuitira kuti vapote vachigamichidzana maideas kuti nyika ifambire mberi.
Vamavhaza, tiri kunzwa mashoko ataurwa navadzokora pamusoro pemaonero avo nemashoko akataurwa nemutungamiri wezanu PF ari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Munoti
chekutanga ndoda kuti tingoti pfungwa shoma dzinoremera vatenzi nebasa. Mukaona bato risingagone kuzvibata pachezvaro vachita basa rekurwisana nekurwisana pachezvavo, chatinofanira kutarisa nekurangarira ndechekuti kana muvengi wako achirwiswa nemumwe munhu, iwewe haufaniri kumubatsira, because ukamubatsira anozopedzisira kurwisana newe. Kana muchinge mapinda mumatongerwo enyika, hatina kuenda kuchechi. This is not a church, it's politics. Saka kupolitics hatina maprisoners atinotakura kumba. Tinoenda tichitaurirana chokwadi, tinoda kubatsira nyika, nekuti isu tinoziva kuti mupolitics bato rega rega rine ruzivo rwarunoda kuti vana veZimbabwe vadzidze. Isusu vezanupf tinoziva kuti nyika iyi yakafirwa nevazhinji. Saka tikaona vatengesi vakurwisana pachezvavo, tototi iyi midzimu yaona yaita zvakanaka vavengi vakurwisana. Saka hakuna chakaipa. Mukanzwa kunzi mutambi mukuru werimwe timu ari kurwara, hatingati hatisandobvara svika apona.
Tinotenda. Regai tinzwe vadzokora. Pindurai tinzwe.
Aiwa, isu totongokurudzira vamunangagwa kuti vadzidze kubva kune vamwe vatungamiriri venyika vakaita sevekusouth Africa vekuBotswana, vanoziva kukosha kwemapato anopikisa. Kana bato ranzi riri kupikisa munyika harisi mhandu sezvavanenge vachiita, vachiti pasine mhandu vachireva vemapato anopikisa.
Dr. Mavhaza, pagara paine kunongedzwa kwekuti ZANU-PF inotobhadhara mari kuti inge ichiparadza mapato anopikisa. Saka neimwe nzira tingati here muri kutambira kuti zvipomerwa izvozvo ichokwadi kuti munobatsirira kuparadzwa kweopposition?
Hatitorina mari yekutambisa yekuti tingape vanhu kuti vaparadze opposition yavo. Vanozviparadza voga. Dai tava nemari, dai takazotenga tamisa vachoka. Zvino hatina mari yekutambisa tichidaro. Isu tinongotarisa tikaona kuti vanhu vari kuzviparadza vega, hatingabatsire kuti vamire vagotirwisa.
Vadzokora, pane vari kutiwo iwo mapato anopikisa haana kurongeka.
Hakuna musangano wakarongeka kupfuura musangano wemacitizens. Chero kauya uine zita ripi neripi, musangano wevanhu usingasarudze, usingaita sei, unotora chero vanotambura. Saka handizive kuti nyaya yekusarongeka kana kuti kurongeka inouya papi, nekuti isu tinongomira semacitizens. Hatipihwe mari kuti tinge tichiita zvatiri kuita zvese izvi. Hakuna ari kutambiriswa. Vari kutowana mari ndivava vekuzanu PF, vari kuba mari, vari kutora mari vachiisa kuti mapato anopikisa asaramba achienderera mberi.
Dr. Mavaza.
Kana upo seli isika gwene kuzi imbata ni za yoga. Isuti chana mbali chitonga kusika madunga mera nyanga. Kwanzi na wadzo kora iyo imbato lema citizens. Anzole watala badoriti. Nekuji triple C ya tizuwa ne wakuru wa IOS. Ya tizuwa na BT. Ya tizuwa na Chamisa. Yaka tizuwa ne waka wanda.
Avo vange vari vanoongoro razwe matongere enyika vari nengo ye ZANU-PF Dr. Masimba Mavasa vari parunare ku Britain manzo avo zvakare kubva kune vanoongoro razwe matongere enyika uye vakambove nengo ye triple C mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari parunare ku North Dakota muno muAmerica murukuro yange chikokerwa na Jonga Kandemiri we Studio 7. Ya venguwa yenyu watereri yukuzita urira mega za munofunga.
Indi naona sekuti mapurisa ya wakapura mbafa. Mapurisa ya wakagona chaisu. Dae kwa kurukufunga kwangu mapurisa ya waito puwa zimwe nyembe. Wose apana junja kashata se mbafa. Apana muna kashata se kubakura ya. Wati kubawasia wa uraya futi munu wacho wabira ye saka wanungu ilau dadi mwari yaka igudi kwe chino kutasa kushisha ndirachi saka mapurisa ya wae mapurisa ndo waru kugona kuhosa rukita basara wane masu mapurisa hapa mbafa hapo ndo baka gona tatumira utasungi zimwe mbafa futi ndo unasesu noto betsirengi
magadiko wanamkuma jonga magadiko wanamkuma chanunoka nyayangu iko ivo president kana wajikumbira chikafu sabano kukumbira nyika yose kana chao kugobe wachopi waza NU-PF chete iwo vasaita sekuti havazvizivi vanozviziva izvo vanozviziva kuti zvinongopiwa ZANU-PF asi vanenge vakumbirira nyika yose kuchimwe chinoendepi chikafu chenyika yose yavanenge vakumbirirai vozinotoziziva kuti vanotokumbirira nyika yose nhamba ine chizikanwa asi kunozopiwa vanhu vezanu chete saka zviri kufamba seiko pachikafu apo
ini ndine chichemo kuEconet kuti maowners eEconet ndiwo achipo here nhasi kana kuti kambani yakatorwa nevamwe seGold Mafia kuti ndiyo yakurana Econet nekuti service yenyu zvino izvi very poor. Yeah, very poor considering zvamaiita muchatanga mami nehanya nevanhu pamwe kwa kuri kuti muwane macustomers.
Pastor Joseph Naboto, Studio 7 munofada here mwese ana mukomanda rinokahwande. Ana mukoma jonga kandi mire blessing zuru nevamwe vandakunawo kududza nemazita avo. Aiwa tinobonga zvirongwa zvenyu munotipa nguva dzese. Ndinokurudzirawo panyaya yembavha, nyaya yembavha. Mbavha aina kumbonaka. Kudai nditorini president aitoti watoba ngaatourayiwa. Ngaatourayiwa ngaasungwa kana kureva kuti kusapote mbavha. Hatisi kugara zvakanaka ngenyaya yembavha. Bava, dina kumbonaka zvachose. Musambomire mapurisa akaita basa rawo. Ndinotenda sei zvavari kuita nemapurisa. Ngazvirambe zvakadaro. Ngazviremekei, ngazvibongwe zvinoita mapurisa. Tatenda, muve nezuva rakanaka.
Pambavha iyo iri kunzi yakapfurwa nemapurisa. Of course, vakamupfura. Asi inini handigutyikani nemapurisa nezvavari kutaura. Nokuti mapurisa havaisafanira kuregerera mbavha yakafanana iyeyo. Achifamba ari ega asina kusungwa. Vainge vakamirisa ngetani makumbo nemaoko. Voti uyati chienda zvinhu kaisa papi oti apa. Ivo vonoona kwete kumuregedza kuti ena onotora zvinhu zvako. Ipapa hapana chokwadi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumira nhau ngavaite zvokunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu che Live Talk Women's Round Table nasina 8 Maneru Tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai mukusimudzira nharaunda dzavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai namba dzeWhatsApp dzinoti 01202465 0318. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.
Soku isika tisenda baku VOA.